Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na udzeludza nasi chinambudzi 29-2018. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinouya pamusangano weMPC muHarare zvichiratidzira kusafara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Vasori nemapurisa vomisa kuratidzira kwesangano rePost Independence Survival Trust. Vari kunyunyuta kuti hurumende haisi kuisa mari mubudget yekuongorora nyaya yegukura hundi. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa voyambira kuti varume vanoroora vana vasati vabvazera kana kuvarodza vacharangwa zvakaomarara. Studio 7 yakabatana nemedia center yoita hurukuro nevagari vemubulawayo mangwana. Russia inopa Zimbabwe mushonga wekurapa cholera apo huwandu hwevafa nechirwere ichi kuMount Darwin wasvika pavana. Kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari kopararira munzvimbo dzakawanda. Musangano wehumhizha huri kuitwa pasi pedingindira re8th Innovation for African Summit woenderera mberi muHarare nhasi. Hurumende inopa vashandi vayo mabhonasi. Muchirongwa cheLife Talk Women's Forum na8pm nasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwaitwa nebato guru rinopikisa reMDC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 15460 ne13860 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne9875 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.